Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 kurume March 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva nhasi tichinoisa mapepa zedu tichichallenja kuti inalifaiwe nedare guru repamusoro nekuti iri kunze kwemutemo inonzi bumbiri remutemo renyika reconstitution.
Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti nhasi muvhuro riri kuenda kumatare edzimhosva kuti gwaro redelimitation report rakapiwa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa riraswe sezvo risiri pamutemo.
Zimbabwe Electoral Commission yanga ichiregista vanhu vanosvika gumi o makumi maviri pastation imwe chete. Wapedza kudaro vanobva vatanga kukuudzai kuti mishini yedu yafa, iya yavanoti breakdown muchirungu, ende hatichakwanisa kunga tichiregista vamwe vanhu.
Rimwe sangano rakazvimirira rinokurudzira kunyoresa kuvhota reproject 4263 rinoti vatsigiri vebato rezanupf vari kunetsa vanhu pane dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota.
Pakutaura navanhu tinongowana kuti vazhinji vari kuti hazvikwanisiki kuti tingadzokera kumusha. Ndo vazhinji vacho vari kutaura zvakadaro kuti hatikwanisi kuti tingadzokera kumusha kana ikonomi isati yamira zvakanaka.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvariri kutaura nazvo zvinoti hazvidi kudzokera kuZimbabwe pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti riri kuenda kumatare nhasi nechichemo chekuti gwaro redelimitation riri kunze kwemutemo nekuti harina kutevedzera zviri mubumbiro remutemo. Mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kuti gwaro iri riraswe sezvo Zimbabwe Electoral Commission isina kutevedzera zviri mubumbiro remutemo, zvikuru panoti kuverengwa kwevanhu ndiko kunofanirwa kushandiswa mugwaro iri sezvo huwandu hwevanhu vanogara munzvimbo dzakasiyana-siyana munzvimbo ipi zvayo variwo vanoshandiswa mukuunza budiriro yakaita sezvikoro, migwagwa nezvimwe munzvimbo iyi. Vadamba vanoti delimitation report haingoshandiswi panoitwa sarudzo chete asi mukuona kuti vana veZimbabwe vanowana zvakaenzana chero kupi zvako kwavanogara munyika.
Hongu pane zvatikuronga kuita nhasi nenyaya yekuti tiri kuona kuti Zeki yakapublisha report yedelimitation yaisa ripoti iyo kuna president Mnangagwa wanova president wenyika vari zvakare president weZANU PF vari candidate zvakare yeZANU PF vakaenderera mberi vaMnangagwa achipublisha ripoti iyoyo kuti ndo yakoshandiswa pamaelections achaitwa mugore rinoiri atutasa kuti akangoitwa muna August kana kuti muna September. But isusu sebato tinotedzera mutemo tichitya mutemo tichimirira vana veZimbabwe kuti zvo delimitation report iyi iri kunze kwemutemo nekuti haina kutedzera zvakataurwa nebumbiro remutemo wenyika. Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva nhasi tichinoisa mapepa zedu tichichallenja kuti inalifaiwe nedare guru repamusoro nekuti iri kunze kwemutemo inonzi bumbiro remutemo renyika reconstitution.
Chamunoda sebato kuti chiitwe chii, Vadamba?
Chinhu chekutanga chamunofanira kunzwisisa padelimitation report zvinofanira kunge zvichiitika kuburikidza nebumbiro remutemo inotaura iyo kuti population census ndiyo inofana kukushandiswa kudetermina the limitation report. Nekuti population census inoita kuti ma resources enyika zvinova zvipatara, zvikoro, migwagwa neinonzi CDF ya Constitution Development Fund inge ichienda mumatunhu ese. The limitation report haingoshandiswa chete kuti tiende kuma elections kuti mumwe munhu anga achipinda pachigaro. Asi the limitation report inofana kushandiswa kuti vana veZimbabwe wange vachiona mikana yakaenderana nezvakaenzana. Uyezve mukatarisa kuti imimi zeki yakaignora delimited yakaignora census report, vakaenderera mberi vakashandisa mapreliminary results asina maresults yachavo ezeki ecensus. Tigoenderera mberi tigotarisa kuti ivo vakaconsider adult population vasangatarise kumayouth. Uyezve mukatarisa kuti pama constituencies avakadimbura havana kutedzera mutemo wekuti kuti matunhu ese uri maconstituencies ese anofanira kukasiyana ne 20%. Mamwe ma constituencies ane 35,000, 38,000, mamwe ane 22,000. But average yenyika yese inofanira kunge iri pa 24,000. Izvinoreva kuti zvomukatsa kuti pane mamwe mavoters akasiwa, akahenga, akarembera mudenga umu.
Vadamba, tipeivo muenzaniso wezvamataura izvi.
Ndikupei muenzaniso kuti muBulawayo province mune dzimba 3,500 dzakasiiwa, dzakarembera mudenga umu. Zvinoreva kuti mukati 3,500 mukati multiplied by 5 unoona kuti pane 15,000 voters. Zvinoreva kuti zvomawadhi matatu akadimburwa emavoters asina kuitawo, asina kuiswa mudelimitation report yavo. Saka mamwe maviews emastakeholders akaita sead hoc parliamentary committee akaignowewa. Saka isi tutasira izvo kuti izvo hakuna election inoenderera mberi kana zvinhu zvakamira zvakadai, nekuti vamwe vanhu vatokama mukaka wakakora kare, which means kuti izvo tukaenda kuelections zano PF ine 50 maconstituencies akatohwina. Vamwe vanhu muchitanga kuti 1 vote vanenge vaine 50 constituencies, vakamuva 1 constituency kubva kuBulawayo vakarisa muHarare. MuHarare mukatasa kuti 20% threshold inotaurwa yaye tichishandisa 24,000 average, Harare inofanira kunge ine 35 maconstituencies noti 30. Saka kubira kuri pachena. Saka tikuti zvatingambosiya zvichienderera mberi vana veZimbabwe vachipirwa. Saka isusu tikuti aiwa dare rinofanira kuti izvo delimitation report ikanzurwe zvitangiswe patsva.
Makamboita hurukuro here nebato reZANU-PF kuti nehurumende pamusoro penyaya iyi musati mafunga zvokuenda kumatare edzimoswa?
Chinhu chamunofanira kuziva mukoma Joseph ndechekuti izvo kana pakaiswa ad hoc parliamentary committee takatoita hurukuro idzodzo idzo mukomiti iyoyo, nekuti komiti iyoyo ine maMP eZANU, ine maMP eMDC. Takataurana kuti ripoti yara hariiti. Saka iwo kana vaakuenderera mberi president wavo weZANU-PF, rememba pekutanga ndambotaura kuti vamunangagwa ndipurezidend kuti weZANU. Saka maMP avo eZANU akanga arimo. Kana vakavaudza pfungwa dzero vakaenderera mberi vakaburitsa ripoti, vechinozi kuti hurukuro dzedu hadzina kunzwikwa muad hoc parliamentary committee. Saka isu tiri dare, tiri pati inotedzera mutemo wenyika, tinotya mutemo. Saka dai aiwa kana takatadza kutaurana kuad hoc committee, kana takatadza kutaurana mudare reparamende, takutoenda kumatare edzimhosva. Nekuti imhosva yavari kuita yekutyora mutemo nekodzero dzevana veZimbabwe kuti vange vachivhota vese. Kune inonzi one man one vote iri mubumbiro remutemo, vamunangagwa asina kuitedza, zvanhu asina kuitedza. Saka tikuti aiwa ngaitedza, wedha unondida haundidi, asi tiri kumirira munhu wese.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata umwe wevatauriri veZimbabwe Electoral Commission vaUtoile Silaigwana, sezvo foni yavo yange isingadavirwi. Sangano rakamuka nevechidiki kuti vakurudzirane nekubatsirana kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti kunyangwe hazvo Zimbabwe Electoral Commission yave kudzidzisa vanhu pamusoro pekunyoresa kuvhota, harisi kufara nekuona vatsigiri veZANU-PF panzvimbo dzekunyoresa vanhu kuvhota. Sachigaro wesangano iri vaAlan Chipoi vanoti munzvimbo dzekunyoresa zhinji muHarare, sangano ravo rakaona Zimbabwe Electoral Commission ichinyoresa vanhu vari pakati pegumi nemakumi maviri, yobva yati michina yavo yekunyoresa kuvhota haichashandi zvakanaka. VaChipoye vanoti sangano ravo rakaonazve vatsigiri veZANU-PF vaivhundusira vanhu nekuvasheedza kuti vavaratidze magwaro avo ekunyoresa kuvhota, vachiti vanoda kutora mifananidzo yemagwaro ekuvhota evanhu ava. Tabata VaChipoye kuti tinzwe zvizhinji.
Aona oisu kubva kwese kwatatine vanga vakamirira boka reproject vote 263 kutanga naimo muno maharare kunana mabhazuwa kuepuwethe kubata kunana budiriro Mount Pleasant taona dambudziko rekutanga riri rekuti Zimbabwe Electoral Commission yange ichiregister vanhu vanosvika gumi makumi maviri pastation imwe chete. Wapedza kudaro vanobva vatanga kukudza kuti mishini yedu yafa iya yavanoti breakdown muchirungu and hatichakwanisa kunga tichiregister vamwe vanhu kuti vange vachizoita zvekuvhota. Taonawo zvakare kuti hazvina kuperera muHarare chete mukaenda. Tatine vanhu vanga vari kumasvingo, tatine vanhu kuBulawayo, kumaShonaland nekumaNikaland. Idambudziko riri kusanganikwa naro nevanhu vazhinji. Pamwe pacho munoona pastation paingori ne1 mushini uri kushanda. Vanhu vachimira kwemahours akati wandei vasati vabatsirwa uye vasati varegista kuvhota. Uye zviri kutora about chikamu chehour rakatozara kuti vanhu vairi kana vatatu vange vachinga vachizoregistwa kuvhota. Zviri kukonzera kuti vamwe vanhu vange vachidzoka kumba vasina kuregista kuvhota.
Vachipoi, mungati vanhu vadzidziswa zvakakwana here pamusoro pezvisarudzo nekunyoresa kuvhota?
Muongororo dzataita taona kuti Zimbabwe Electoral Commission yazamawo rwendo runo kuwa nevatinoti vadzidzisi maeducators ari kufamba maprovinsi ese achidzidzisa vanhu nenhau yekuvhota iyi. But chidambudziko ratingangova naro nderekuti hongu vanhu mavaudza kuti vaende kunoregista kuvhota uye vauya kunoregista kuvhota, but mosvika movaudza kuti hapana patiri kukwanisa kunga tichikuregistai nekuti mishini yedu yafa. Zvega izvozvo zvinoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission haisi serious nenhau yekunge ichiregista vanhu kuvhota.
Mati imi rwendo runo Zimbabwe Electoral Commission yakaedza kudzidzisa vanhu zvakakwana pamusoro pezvisarudzo nekunyoresa kuvhota. Vachipoi, zvinhu zviri kufamba zvakanaka here panzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzamashanyira kusvika pari zvino?
Mumamwe mapolling registration centers zvakaita kunana Harare South, vanhu veboka rezano PF vanga vakamira panze vakapfeka matisheti avo vachiti umwe naumwe anenge aregista kuvhota unzi dzoka uya nepanopfuura, vachityidzirwa uya toda kutora foto reslipi rako toda kuzorishandisa. Tazviona izvozvo zvichiitika Harare South. Apa ndozuva rekutotanga kuratidza kuti mberi kune zvakawanda zvinogona kuitwa zvinokwanisa kudzosera vanhu kumashure kuti vange vachizotadza kuregista kuvhota. So tiri kuzama nebatinogona kuti tione kuti dambudziko iri ragadziriswa mangwana tinoitiri Harare South tichiona kuti zvichiri kuitika kana zvichiitika we are even going to report nyaya yacho kumapurisa.
Avo vange vari sachigaro veproject vote 263 vaAlan Chipoi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission kuti tinzwe divi ravo. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvabati kutaura nazvo zvinoratidza kuti hazvidi kudzokera kuZimbabwe panopera magwaro avo ekugara nekushanda muSouth Africa eZimbabwe Exemption Permits muna chikumi kana kuti June gore rino. Mukuru wesangano iri Advocate Gabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti pane tarisiro kuti pamwe matare achabudisa utongo hwakanakira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro awa. Vachiti matare anotarisirwa kupa mutongo yawo mwedzi unouya pakati pa11 na14 kubvumbi. Tabata vashumba kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemagwaro awa.
Sezvinoziva vateereri, Zimbabwe Exemption Permit yakai inopera musi wa13 June 2023. Saka vanenge vachida kuramba vari muSouth Africa vakai vaende kune anoima mainstream permits kureva kuti mapermits akaita kana kuti mavisa akaita sana section 11(6) inova accompanying relative permit kana kuinda kugeneral work visa kana kuinda kucritical nao skills visa section 19-4. Zvichingodaro zvichingodaro. Asi chatiri kuona ndechokuti vakaapply uko zvino vari pasi pehuwandu hwe10,000 sokutaura kunoita minister. And minister vari kuti vazhinji havo vakaapply vakaaplyra mawaivers. Nokuti chiripo ndochokuti kana usinga qualify kana kuti usinga kwanisi kupinda mune mapemits andataurawo nemamwe ndo anoima mainstream permits. Unenge uchifanira kutanga waita waiver application.
Basa re waiver application nderei vashumba?
Waiver ndeyekubvisa zvimwe zvakaomera kana kuti zviga zvinenge zvichidiwa pamapermits iwawo, mamainstream permits. So muenzaniso, kune tsamba inoye labor certificate kana kuti kana uchiapplyra business certificate, business visa, kune certificate zvakare inodiwa yekuti une 9 million une 5 million muaccount mako. Zvinhu zvakadaro izvozvo kana usingazvikwanisi ndobva unotanga newaiver application. Kana kuti uchisha aiwa zvimwe zvinenge zvichikwanisa kuva zvinodiwa kuma mainstream permits.
SeZimbabwe Exiles Forum, munokwanisa kubatsira here? Pane zvamuri kuitawo here pamusoro penyaya iyi?
Chatingangotaura SeZimbabwe Exiles Forum ndochokuti tatichibatsira vanhu zvikuru sei nokungova paruzivo gwezvinodiwa zvacho nezvavanokwanisa kuita kuti vaapplyre mamainstream permits awa, nokuti anogozha kuapplyra munhu uri woga. Ndingangopa somuenzanisa, general work visa ine zvinhu zvakawanda zvinenge zvichidiwa. Kana uchitanga newaiver, panotova nemasections amaregulations emutemo nezvimwe zvakadaro zvinenge zveimmigration act zvinenge zvichida kuti munhu ave anoziva. Saka usingazivi mutemo manje zvinenge zvarema, asiwo kana vanhu vaakubatsigwa pane zvinenge zvichida mutemo, zvikuru sei vanenge vaakuda kuti vachiona magweta panenge pava nemiripo ipapo.
Vashumba, zvizvarwa zveZimbabwe zvamunotaura nazvo zvakatarisira kudzokera kumusha here? Vamunotaura navo vanoti
pakutaura navanhu tinongowana kuti vazhinji vari kuti hazvikwanisiki kuti tingadzokera kumusha. Ndo vazhinji vacho vari kutaura zvakadaro kuti hatikwanisi kuti tingadzokera kumusha kana ikonomi isati yamira zvakanaka kuti tive tinosvikawo tichiwana mabasa, kana mari yenyika isati yava kuti tingakwanisa kusvikavo tichiwana titange zvinhu zvatee tichida kuita muupenyu. Then tinofanira kurangarira zvakare kuti 30 June pakati pegore vana vechikoro vanenge vari kuzvikoro. Saka hazvisi nyore kuti munhu angosumudza mwana kumubvisa pachikoro mwana unenge achienda kuchikoro onotanga chirudzi kumusha. Sezvatinoziva kazhinji vana vanobva kuzvikoro zvokunoku vakaenda kumusha vanonodzosegwa one grade inenge iri pasi. Ndezvimwe zvezvinhu zvisati zvanyatsoongororwa kuti zvingaitiwa sei pane vaya vanenge vachida havo kudzokera, kana kuti vanganotanga upenyu hwakazara zvizere sei kumusha. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvatinenge tichiidza kuti titaure nehurumende yedu neembassy neconsulate tione kuti tabvisa zvinhu zvinenge zvakagozherawo vanenge vati havo takundikana muSouth Africa tava kudzokera kumusha, nokuti ramangwana harina kumira zvakanaka muSouth Africa kana zvinhu zvikaramba zvakadai zvichigozhera vacho vanotova namapepa kana kuti vava nemapepa.
Kune nyaya dzichiri kumatare pamusoro penyaya iyi here vashumba? Pane zvamakatarisira kubva kumatare here uye ndezvipi?
Uko zvino tava kunyanyotarisisa kuti court case ari kuuya musi wa11 to 14 April pamwe angapawo kufema kuzvizvagwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Asi tinotarisirawo zvakare kuti naivo minister veHome Affairs vaAaron Motsoaledi vachaannounsa kuti pane extension musi wa30 June, kana kuti tisati tasvika pana 30 June, nokuti handifungidziri kuti vati vaita zvinodiwa kupa vanhu mapepa vakaapplyra mawaiver acho, then kuti vanhu vacho vane mukana wokuti vachiapplyra mageneral work permit because unotanga waapplyra waiver usati waenda kugeneral work permit.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti mchungamiri weBotswana vaMohoetsi Masisi vari kufunga kubvumidza zvizvarwa zveZimbabwe nezveBotswana kuti zvishandise zvitupa kana kuti maID pachinambo chemapasipotsi mukupinda nekubuda munyika mbiri idzi. Mamwe mapepa nawo muBotswana anoti vaMasisi vanotarisira kusvitsa nyaya iyi kumutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa kuti vanzwewo pfungwa dzavo. Newsday rinoti meya yeguta reHarare vaJacob Mafume vanokumbira Judicial Services Commission kuti iumbe dare rinotonga mhosva dzakafanana nedzokucholwa kwemitemo yemumigwagwa pamwe nokucholwa kwemitemo yezveutano nezvemunharaunda. Newsday makare vashandi vehurumende vanonzi varamba kutambira kuwedzerwa mihoro yavo madhora ekuAmerica makumi mashanu yavapiwa nehurumende mumusangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa svondo rapera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko magadiko achamaro studio 7 tinonetseka kuti tipinde mustudio kundotaurawo. Vantu acho anotaura amweni acho nezvaanoreketa zvacho hatizvinzwi zvaanobhuya zvacho. Hatizvinzwi. Ngaamboti echironza okwidzira mavhorume acho timanzwe. Hai, hatizvinzwi zvaanotaura. Chechipiri ndokumbira kuti majobhos gari vanoda kuti vachikambena vari mujere here kana kuti vanoda kumboti vadii. Ndozvandodawo kunzwa izvozvo. Isusu tiri kudhayasipora hadina kuri kuti kana kuti tribosika hwina tione mabasa mushure mekunga ava vari kuZimbabwe vese vawana mabasa bhozi vari kurwa hondo yakanyanya. Vanhu vari kuZimbabwe vari kushanda hondo hombe chaizha. Saka isusu ngatiende tindorejista tindoona kundobvisa hurumende iripo. Ndo chandinokumbirawo hangu. Makadiko mwamacheta umo.
Chatoziva ka isi takakura pamusha tinoziva kuti baba kana vachembera mwana mukoma ana mukuru ndianosara achitonga musha. Ko mudhara akaita sei asingade kubva asingasiyire vadikwa nemuonomberi haachaona kamunangagwa. Kana vakada kuchidzira guys ngatisambochaisi ngatizive pekuvhotera chete vasationa kunge takapusa.
Murisei vashamararo estudio 7 apo nemazimba eshe mazimbabwenza apo murisei. Yakabaiwa timuka homenda wei. Right, ndanga ndichida kutaura nenhauye yavo vari kutisvipidza zita redavo zita reZimbabwe avo vari kuita zvechiungo chana. Hatina mutemo wakaita saiwowo muZimbabwe. Navendo ukokoko kwazvinobvumidzwa uko kana zvichinge zvasvupa ipai vafana vezano tivakombidze kuti muZimbabwe hatisi kuda zvinhu zvakaora.
Tangoti kumaZimbabwe ndingoyeuchidzana hati kukona kuwarairwa ba ngavazive pokuvhotera nguva maelection akusvika. Ngavamboisawo zvimwe kwete kundoramba muchingopihwa zvihembe nekungopihwa zvemagemu muwarairwa amen henyu. After that vanhu ivava vari kuenda zvachose hamuaoni muzoona futi wakuda kudzoka futi after 5 years. Saka ngwarai zivai kuti moyeuchidzana nowasingazive vaya waudzei kuti vanonyora pakadai vanoisa fesi yakadai hazvichambonetsa ba hapana munhu anonzi agone kuisa x. Ngwarai kwete kuda kundo mukanzi kwakati mongoita ngemhepo makadzidza zitereki shandisa dzidzo yenyuyo kuendesa zvinhu mberi kwete kungowata.
Murisei vamatereri isusu tinofara kuno kugweru taona madzibaba veshanduko vachifamba vachiparidza vhangeri ravo rekuti tikwanise kutiende kunonyoresa. Ndaenda kunonyoresa hapana zvinhu zvinonetsa chete ungaenda neid yako unobva wanyoresa. Ende isusu vechiduku ka ndisu zvinonyanya kushandisiwa nezanup f ichingopiwa zvitondoni kuti tishandisiwo kunoenda kunorova vanhu. Ndiri kuti kune wose mayuti dai tinoonawo shanduko iri kuuya iyi tigamuchirewo varume tiende kunovhotawo tikwanise kuti tibvise hurumende yamunangagwa nekuti tatambura. Hatichazivi rende $5 yaita ibhadhira kudhara $3 iko zvinouya va50 US 70. Hawo varume ngatiende kunovhota ndinotenda hangu ndini Simba Gwero.
Makadii macitizeni ini ndinoitwawo vhet ndiri muno muSouth Africa. Varume ngatisaregerei jobusikana akadaro ngatiratidzirei kuti abude mujeri. Tikaramba takanyarara ZANU-P F vaimbofa yakasunungurawo jobusikana. Vatungamiri ngavaite something ngavamire mire jobusikana abude kwedu direction aitiko dzokuska ari kunze pane mhuri yava vachiona mhuri tichibatsirana vanorema apo naapo tisaiti semagwara vemazimbabwe macitizens vaticitizens ngatimirei sevarume ngatimirei sevanhu vari kuda kutsvaga shando kuzimbabwe tikaramba takanyarara kurara nezamukanwa kutsira chobusikara vakavharirwako ngatiratidzire pavanoenda kukoti nyange vasingaende kukoti papi neapa nguva yese ngatiratidzire kuti chobusikara must be out on the prison ndatenda zvangu
mangwanani pastudio 7 tinokutendai vashamarari vedu vose pastudio 7 ini ndinoda kutaura pamusoro pawingidi bigman ari kushungurudzwa nemapurisa ari kutadziswa kuita mashows ake nemapurisa eintelligence zanup f vanodarirei vanhu vezanup f kushungurudza munhu asina kana mhosva asina kana mhaka akangogona kuimba chokwadi chavasina kufarira ko vanodii kushungurudza chifuhendeavo vari kuimba zviri pachena politics vachiratidza kuti vari kutosapota zanup f zvisingaiti zvisina kana ani asingazivi kuti ndevezanu idzo ndidzo nziyo dzezanu manje idzo kwete yavingitiya inene politics zvakomanaka zvisingapere chinoshora mwari vatinonamata dai angonzwawo kunamata kwedu nekuchema kwedu asi one day is one day mungaite maitiro amunoita asi zuva rimwe zvichamuka zvakachinja siyai big man anaana problem anaana chaakaita inene politics asi inotaura vanoita kudaro semi vezanu chifu endawo ngavatadze kuimba ngavasungwe mashozi ngavasaita nekuti ndeepolitics isu vamwe hatifarire zanu isu tinofadza imi hativadi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe varimi vakatorerwa mapurazi avo nehurumende yezimbabwe vakaenda kune dzimwe nyika dzakaita sezambia vanonzi vari kubudirira zvikuru mukurima kuzambia kwavari. Gore rakapera varimi ava vakatanga kutengesera zimbabwe zvekudya. Pope Francis vanokurudzira kuti pave nerunyararo uye kuti kurwisana pakati perussia neukraine panguva iyo kurwisana kwenyika mbiri idzi kuri kuramba kuchienderera mberi mudunhu rebakhmut muukraine. Nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti nhasi muvhuro riri kuenda kumatare edzimhosva kuti gwaro redelimitation report rakapiwa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa riraswe sezvo risiri pamutemo. Sangano Reproject 4263 rinoti riri kuona vatsigiri vebato reZANU-PF vachindetsa vanhu pane dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kutaura nazvo zvinoti hazvidi kudzokera kumusha pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi hwenyika muZimbabwe. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.